vamuchenje vapuwa date rekuzodzokazve kudare musi wa 15 ndira gore rino iri date iro harisiri kutongwa ndeviya date rinonzi remand date further remand asi vanzi vanodzoka musi wa 15 vachibva kumba nebill kana chibatiso $50 yabhadharwa uye vanzi vasavhiringane kana kunetsana nemumangari kana vafakazi vake.
Zvatiri kunzwa ndezvekuti vamuchenje vari kunzi vakadzipa imwe nhengo yezanu PF. Mudare, mange mine umbowo here kubva kuna ana chiremba kuti izvi ndo zvakaitika?
Ndaverenga bepa pfupikiso yenyaya yacho yakanyorwa nemapurisa uye nebepa remhosva yacho. Papa sina umbo kana bepa rakabva kwana chiremba rekuti munhu yakadzipwa uye pfupikiso iyi haitombotauri kuti munhu yakakuvara. Saka kana ndakazvitarisa hapana kana umbo wekuti munhu yakadzipwa.
Imi muri kuona nyaya iyi ichizoenda here paya pekuti inenge yakutongwa nedare kana kuti muri kuona ichikurumidza kuguma? Zviri kufamba sei?
Ndingashamisika zvikuru kana nyaya iyi ikaenderera mberi ikatongwa.